manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 9 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mhuri yevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yasimuka nhasi mangwanani yakananga kuSingapore kunotora mutumbi wavo uyo unotarisirwa munyika nemusi wechitatu kunyange hazvo pasati pajekeswa kuti vacharadzikwa kupi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza misha mumhirizhonga iri kuitika muSouth Africa zvichinogara kumakamba emapurisa zvochema-chema kuti muzinda wenyika muSouth Africa hauna zvikuru zvauri kuvabatsira nazvo. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti vagari vemuHarare vanofanirwa kugara vakafashaidza mvura yavanonwa mudzimba kuitira kuti vasabatwa nezvirwere zvemanyoka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti chikwata chemhuri yevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe chichitungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi chasimuka kubva munyika nhasi mangwanani chakananga kuSingapore kunotora mutumbi wavaMugabe uyo unotarisirwa kusvika munyika nemusi wechitatu kunyange hazvo pasati pajekeswa kuti vacharadzikwa kupi. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti mutumbi wavaMugabe uchabva waendeswa kumusha kwavo kwazvimba nechitatu chakare uchizoendeswa kunhandara yeRufaro muHarare nemusi wechina pamwe nemusi wechishanu uko uchaonekana nevana veZimbabwe kwemazuva maviri aya uchizoendeswa zvakare kunhandara yeNational Sports Stadium nemugovera uko kuchapiwa mukana vemizinda yedzimwe nyika pamwe nevana veZimbabwe kuonekana zvakare navaMugabe. Panyaya yekuti vachavigwa kupi, amai Mutsvangwa vati pane chikwata chiri kushanda chiri kutarisa nezveurongwa ihwohwo uye vati vanenge vachizotizivisa mukufamba kwenguva. Ngatinzwei vachitsanangura.
Iye nhasi uno pane delegation yasimuka ichitungamirirwa na Vice President wedu Comrade Kembo Mohadi kuenda kuSingapore kuti inobatana nemhuri iriko kuti vagobatana pakudzoka kumusha nemutumbi waformer president wedu our founding father. Takatarisira kuti vanodzoka munyika nechitatu kana vasvika munyika, nekuti munhu wese ari kubatikana zvikuru nekusiyiwa nemutungamiriri akarwira upenyu hwake hwese, kurwira kusununguka kwemunhu mutema, kurwira kusununguka kwenyika yedu. Naizvozvo mutumbi wavo uchazoiswa muRufaro Stadium musi wechina nemusi wechishanu. Vanhu vese vekumaprovinces vanenge vachipuhwa nguva yekuti vaone kutarisana nababa wakavarwira munyika medu. Musi weSaturday mutumbi wavo unenge wazoiswa kuNational Sports Stadium, uko kuchauya madiplomatic community, foreign dignitaries and vese maZimbabweans vese vanogona kuzouya futi ikoko vanenge vachibvumirwa kuti vange vachiita futi pay their last respects. Burial will be on Sunday. Inenge yavepo Sunday, musi wa15.
Vanenge vachiradzikwa kupi, Honorable Minister?
Urongwa huzhinji tange tichizokupai, nekuti pane komiti iri kugara pasi together nemunhu wese anokodzera kugara naye kutaura nekukoshera kwa baba vedu. Saka urongwa ihwo ndichizodzoka kwamuri nawo.
Tiri kunzwawo mune mamwe mapoka enhau richinzi mhuri yekwawa Mugabe iri kugunun'una ichiti haidi kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vange vachitungamira urongwa hwekushaya kwawa Mugabe. Zvakamirawo sei?
Handiziva kuti zviri kubva kupi izvozvo. Inini handina zvandati ndapiwa. Sokukuudzai kwandaita kuti pane komiti yakagara izvozvi iri kutarisa basa iroro rese kuti richafamba sei. Kana vachinge vachindipa information ndinodzoka kwamuri ndichikupai. Asi zvandakuudzai ndezveurongwa hwaapo ihwohwo huri kuuya, ndinoramba ndichingopa maupdate.
VaMugabe vanga vachiri nhengo yebato rezanupf here honorable?
Mungataure zvamungataure, VaMugabe ndiwo founding father wenyika ino. Isu vamwe vakaenda kuhondo ndo vataitoti baba. Takaenda tiri vana vadiki zvikuru, hatigoni kunyora history yenyika ino yekuuya kweindependence yenyika yeZimbabwe zvisina VaMugabe mukati. Upenyu hwavo hwese hwakashandira nyika ino kuti isununguke. Zvatinotarisa zvikuru ndezvavakatiitira zvakanaka, zvizvo zvikuru. Mhuri yeZimbabwe inoziva kwayakabva, inoziva kuti zvanga zvakaoma sei. Naizvozvo tikatarisa kana kutungamirira kwavakaita kuti tiwane kuwana minda yedu yaive iriyo yatakaendera kuhondo ibasa guru. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe inorumbidza Comrade Robert Mugabe.
Vanga vari gurukotaro zvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunhare muHarare nestudio 7. Marvelous Muhlanganya uye westudio 7 abatawo vaimborwe murwiri wehondo yerusununguko uye vakashandawo navaMugabe kwenguva yakareba amai Margaret Dongo kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Hapana zvatati takuziva isusu tine takangomirira kuzwa kuti hurumende itati neurongwa huchaitwa panyaya yekuti vavige gurukota mukuru wanga ari wenyika for 37 years. Uyezve isusuwo sevanhu vakambosenzawo nemusangano wacho ende tinozivawo kuti mukuru uyu asati akura aitawo zvaanga akuita, anga ari munhu aivandudza nyika, munhu aisenza, munhu anga akasimba, anga achi yatakanga takataurirana kuhondo zvekutanga muna 1980 zvaazvichiitwa nekuti toda kubvisa urombo muvanhu vatema, toda kudzidzo yevanhu vatema, zvipatara zvese, mayunivhesiti yakaitwa. Dai vakauya nebhodhi yacho ngavachiitawo kuti ichienda mumaprovhinzi mumastadium muya maaiadhiresa kuti o tauya nemunhu wenyu tiuyai muonekane naye. Izvo zvino creator inonzi muchirungu unit.
Panenge pawanikwa munhu achinzi igamba renyika zvinofamba sei?
VaMugabe medzisiya yacho zvinhu zvacho zvanga zvisina kurongwa zvakanaka nekuti ivo vaiti munhu anenge apandukira musangano wese anenge atopanduka haaende paHeroes Acre. Saka nyaya ichanetsa ndeyekuti Ndabaningi Sithole ndiye one of the founder members ende VaMugabe vanga vari secretary general. VaMugabe ndiwo purezidendi wekutanga munyika yeZimbabwe, asi munhu vanhu vakatangana nemusangano ndiana Ndabaningi Sithole. Ndabaningi Sithole haasi paHeroes Acre, Ndabaningi Sithole ari kwachako, asi Ndabaningi Sithole nzvimbo yake inofanira kunga irapa. Pamusana pemutemo wakanga waiswa naMugabe, handisi kuziva kuti vakuru avachazvibatsa sei, vachava principled here, vachafollowa here mitemo yavo yavakanga vakaisa.
Totarira kuti vakashaikira kunze kwenyika, izvi zvine chirevo here?
Kushaikira kwavo kunze kwenyika kunotorwadza. VaMugabe nebasa ravakanga vakaita kubva muna 1980 kusvika muna early 90s rakanaka iri. Anga ari mutungamiriri aifanirwa kunga anga ari muno munyika, asingaunzwe waamutumbi aamukago. Vaifanirwa kunga vakaunzwa vachionana nevanhu vavo vari muno munyika, vachionanawo nevatungamiriri, vachionawo zviri kuita vatungamiriri vatsva vapo, vachionawo zvavakakanganisa, vachibvumawo kuti zvidzakaka ndakakanganisa chokwadi. Ingadai vanga vari muno vachipa advice.
Toona kuti pane mutauro wekuti ivo vaida kuti vavigwe kwazvimba kwete kuHeroes. Munoona sei ipapo?
Hazvina kuipa. Ivo vari kuziya kuti nei vakataura kuti ndoda kuvigwa kwazvimba. Saka kana vakatodaro ngavaite zvizvido zvavo, nekuti vari kuziya kuti mutemo wavakaisa ivo havana kuuteedzera. Saka vari kuziya vega kuti mutemo wandakaisa wekuti anenge apanduka haende pairo seka vari kuziya ndosaka vakati vari kuda kuvigwa kwazvinda.
Vanga vari amai Margaret Dongo vanove vakashanda navamugabe kwenguva yakareba muhurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza misha mumhirizhonga iri kuitika muSouth Africa zvichinogara mumakamba emapurisa zvochema-chema kuti muzinda wenyika muSouth Africa hauna zvauri kubatsira nazvo. Mutoro wedu Nahomo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu wakange uri wekuda kuedza kukurudzira mhuri yeSouth Africa kuti imire mhirizhonga yekurwisa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kupaza vachitora zvinhu pamwe nekupisa zvitoro zvavo, asi vanhu vakatanga parara vachiita ruzha vachishoropodza zvaitaurwa navabutelezi vachiti zvakange zvisina musoro. Vanhu vainge vauya pamusangano uyu vakange vakatakura zvombo zvinokuvadza zvakaita sematemo, mapanga netsvimbo, izvo vakazoshandisa kupaza zvitoro pamwe kuchikichidzira vose vanobva kunyika dzekunze. Mapurisa anoti vanhu 16 vakasungwa nezuro mushure memhirizhonga iyi. Zvichakadaro, mhuri yeZimbabwe inopfuura 200 inogara muSouth Africa inoti mhirizhonga iyi yave kuvagarisa senherera munyika umu nekuda kwekushungurudzwa pamwe nekupisirwa dzimba nemidziyo yavo. Zvizvarwa izvi, izvo zvave kuchengetwa nemapurisa mumakamba, zviri kupomera muzinda weZimbabwe uri munyika iyi sa yekuvaregerera sezvo vasisina zvekudya, zvekupfeka kana pekugara. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara pane imwe yemakambaya inonzi Tsoro muzvare Brenda Mverechena vakaudza Studio 7 nezuro kuti vanhu vakawanda havachazivi kuti voita sei.
So far tiri kurara zvedu pasi magumbeze tingori ne 11 vamwe vakashota havana kumawana. Madonors ari kuuya asi zvinhu zvacho hatizvipiwe. Chikafu chiripo asi hatichipiwe, vanonoka kubika. Vanotigadha kusvikira kuma9 vanobva vaenda.
Muzvare Mverechena vakakumbira veruzhinji pamwe nevemuzinda weZimbabwe kuti vavabatsire nezvipfeko zvekudya, magumbeze, pekugara nemari yekudzokeresa kumusha uyewo nekuti vawane magwaro avo akatsva pakapiswa dzimba dzavo.
Madocuments edu ese akapiswa, saka tinokumbirawo kuti dai taitirwo feza yekuti madocuments edu tawana uyezve tawana pekugara nezvekudya.
Chimwezve chizvarwa cheZimbabwe pane imwezve kamba, amai Tembelihle Mpofu vakatsigirawo mashoko aya.
Takangogara hakuna gumbeza, hakuna kana nehembe, vana varongochema. Chikafu chacho tatopiwa izvezvi kubva nezuru, saka zvinhu zvacho zvakangooma.
Mumwe womudzimai uyo akaramba kudomwa nezita rake akaudza Studio 7 kuti akatizirawo panzvimbo apa ashaya kwekuenda sezvo akange asingachazivi kuti oita sei neupenyu hwake.
Vakatipisira dzimba, vakatipisira hembe. Takangobuda mumba nehembe dzatati takapfeka pamuviri chete, ndodzatichingori nadzo. Takaenda kupolisi ndokwatiri kwatakachengetwa izvezvi. Hatina kana chokudya, takangogara.
Sangano rinomirira vatyairi vemarori vekuZimbabwe muSouth Africa, reZimbabwe Truck Drivers Association, rakatumira nhengo dzaro kumakamba aya kuti dzinoongorora mamiriro ezvinho uyewo kuti dzione kuti sangano iri ringabatsirewo sei. Mutauriri wenhumwa idzi vaKevin Chwengo vakaudza Studio 7 kuti zvavakaona mumakamba aya zvinorwadza.
Vanhu vari panguva yakaoma, vanhu havana chikafu zvekufuga, havana, vamwe vakapisirwa mbatya dzese, saka zvakatotiomei zvinopisa tsitsi.
VaChikwengo vakati chinangwa chesangano ravo pari zvino ndechekuona kuti ringashanda sei nezvizvarwa izvi.
Vakasanganiswa nyika dzese kune holi yekutanga, then kune imwe yacho yechitu vakawanda zvavo maZimbabweans kune inonzi Tsoro yacho, but still situation yacho ingoripo yakangoomawo. Saka tachikumbira kuti tibatsiranewonawo tishandewonawo pamwe chete tiwanzwirewo nyasha.
Vakakurudzirawo hurumende, masangano akasiyana-siyana pamwe nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi kuti vabatsire nepose pavanokwanisa kuti muridzi. idzi dziraramewo upenyu huri nane.
Total ya namba iri ipapo pane vanhu 93. Kembi yekutanga kune 31, then kune yechitu kune 60 something. Majority yavo vakapisirwa mbatya. Saka tatino chishuo chekuti kana paine vanokwanisa kuvabatsira vamwe vanhu vacho vari ipapo apa, mari yetransport nechikafu chekuti vadyo nguva ino nembatyawo dzekuti vakwanise kubatsirikanawo nekupfeka nemagumbezi nechero.
Mukuru wemuzinda weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi nezuro vakaramba mashoko ari kupemerwa muzinda wavo ekuti hurumende haina hanya nevanhu vari kutambura vachiti mutevedzeri wavo ari mubishi kushanyira nzvimbo yekukettlehong kuti azvionere pamunhu sefodya. Vakaudza Studio 7 kuti muzinda wavo uchaita zvose zvinodiwa pakuyamura mhuri yeZimbabwe iri mumakamba aya kusanganisira vose vanoda kudzoka kumusha. Vakatiwo hapana zvavati vaona kana kunzwa pamusoro pezviri kutenderera pamadande mutande maererano nevanhu vaviri vanonzi vakapondwa mamba kwedza nezuro apo vainge vadzokera munzvimbo yeMandela kuti vanotora midziyo yavo. Kunyange mapurisa achiti kune vanhu vashoma vakashaya mhirizhonga iyi kubva zvayakatanga, vanhu vakawanda vekunze vanoti manyepo. Kune vanhu vave kupfuura mazana vakasungwa panguva yemhirizhonga iyi vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga, kupamba, kuba, pisa kana kwaza zvitoro nemidziyo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wechikwata chevapanduki vari kurwisa muSudan, Riek Machar, asvika muJuba kunhaurirano nemutungamiri wenyika iyi dzakanangana nekutsvaga nzira dzekusimbisa chibvumirano cherunyararo. Mapurisa emuHong Kong anoti asunga vanhu zana nemakumi mashanu nevanomwe mumazuva matatu adarika ekuratidzira. Zvasiya huwandu hwevanhu vasungwa hwadarika chiuru nemazana matatu. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti vagari vemuHarare vanofanirwa kugara vakafashaidza mvura yavanonwa mudzimba dzavo kuitira kuti vasabatwa nezvirwere zvemanyoka izvo zviri kubata vanhu vakawanda muguta iri sezvo vanhu vasiri kuwana mvura yakachena nguva dzose. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti vari kusangana nevanhu vakawanda vari kuuya kuzorapwa manyoka kubasa kwavo, uye vari kukurudzira vabereki kuti vakaona mwana mucheche akuita manyoka aya vanofanirwa kukurumidza kumuendesa kuchipatara.
Mukaona nhova yemwana yakwira mukati zvotadza kuti akuita dehydration, mukaona maziso akwira mukati akuita dehydration, mukaona skin yake yakuita inonzi reduced skin tag ichiita kunge kuunyana kutadza kuti mwana akuita dehydration, tinokurudzira kuti kurumbidzai kumhanya nemwana kuchipatara. Asi muchienda naye kuchipatara, endai muchiyamwisa mwana.
Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vave kuitira tsvina musango nepamusana pekushaya mvura muzvimbuzi zvemumba zvinova zvimwe zvezvinhu zviri kukonzera zvirwere zvemanyoka.
Zvokusangana nemadambudziko kuti nenyaya yekuti mvura iri kushomeka especially mumadhorobha munomu, flushing system inenge isiri kushanda, saka kuti vanhu varamba vachitora tsvina mutoilet muchemba yemumba makunhuhwa tsvina iri kuungana. Vamwe toona vamabereki vanenge vakukurudzira kuti vanoendai munotora tsvina mudondo, zvinhu zvatisingakurudziri izvozvo bcause faninga munomu mumadhorobha tsvina yakaitwa mudondo chances aichazongosiculate aitenderera infection inenge iri mutsvina muya mainozodzoka futi mumvura yekunwa vanoramba vachiita mainfections tsvina yaitirwa mumatoilets ekuzi ikaitwa mudondo. Panonaya mvura mainfections ese ari mutsvina meyame anokukurudzwa kupinda mumadhamu kana kupinda mumatsime mune mvura yatichazoona zvakare.
Kanzuro yeHarare iri kukurudzira vagari vemuguta kuti vafashaidze mvura yokunwa kana kuirapa nemishonga inowanikwa kumakiriniki ekanzuro zviri pachena kuti vanhu vazvidzivirire kuchirwere chemanyoka. Mutauri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti kunyange hazvo vasina huwandu wevanhu vari kurapwa manyoka mumakiriniki ese ekanzuro yeHarare, vanhu vakawanda vari kunzi vari kuuya kumakiriniki nedambudziko remanyoka iwaya. Vachideme vanoti nyika haina kuwana mvura yakawanda mwaka wapfuura, nokudaro vanhu vave kuchera mvura mumatsime ane mvura ine tsvina.
zvirwere zvemudumbu zvinosanganisira manyoka zvirimo muHarare mazuva ano zviri kukonzereswa nekushomeka kwemvura. MuHarare hamuna mvura yakakwana, kune drought gurusa, gore rakapera hakuna kunaya mvura, saka hatikukwanisa kugadzira mvura inokwanirana nevanhu vanogara muHarare.
Vachideme vanoti mvura yese ngaifashaidzwe kana kuiswa mishonga inouraya hutachiwana hwemumvura isati yanwiwa kana kubikisa zvokudya.
Ndiyo honzeri yezvirwere zvemudumbu zviriko, nekuti vanhu vakuwana mvura muzvifukufuku vamwe kune nzvimbo dzavo dzavanogara. Kanzuru iri kukurudzira kuti munhu mvura yese yaanenge achishandisa kuti anga achinwa, achidya, achibikisa, ngaaiboile. Apedza kuiboila, kumakirinika ose eKanzuru kune matablets ariko achiri kuti endai munotora pajekerere mutrite mvura yenyu zvakanaka.
Asi vachideme vari kukurudzira munhu wese anenge abatwa nemanyoka kuti aende kumakiriniki eKanzuru ese zvavo, kuitira kuti anorapwa pachena nekukurumidza. Meya weHarare vaHerbert Gomba vanoti Kanzuru yeHarare ine chirongwa chokutenga matangi 20 achaiswa mvura ichaendeswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana muguta reHarare dziri kunyanya kushaya mvura yakachena. Imwe nyanzvi munyaya dzeutano, uye vari nhengo yesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu, Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vanoti vagari vemuguta ngavaomesewo nyama sezvinoitwa kumaruwa, sezvo mafiriji asiri kushanda nemazvo nekuda kwemagetsi ari kudzimwa-dzimwa. Dr. Matara vanoti chikafu chisina kutonhoreswa zvakanaka chinobatira zvirwere zvakawanda zvinokonzera kuti vanhu varware nemanyoka kana kurwadza zvakaipisisa nemudumbu.
Kukurudzira vanhu kuti kana vaine nyama vachiona kuti havana mafiriji ari kukwanisa kuita, vanokwanisa kuita futi nyama yekuomesa sezvo atagara zvinoitwa kumamisha kuya.
Dr. Matara vanoti nyama yehuku, yemombe kana yenguruve isina kubikwa zvakanaka kana zvimwe zvikafu zvinenge zvisina kuchengetedzwa zvakanaka mumafiriji zvinorwarisa mudumbu.
Mainly chikafu chese chinongobikwa, asi kunyanya-nyanya chikafu chege chinenge chine protein dzakaita senyama chinokurumbidza kushata. So chingomuro chinokurumbidza. So nyama idzodzo, any type of meat, kana isina kubikwa zvakanaka or isina kuitwa storage yakanaka inokwanisa kungokonzeresa kuti munhu aite food poisoning. But any chikafu chese chinobikwa chinogona kukonzeresa food poisoning.
Tsvagurudzo yakaitwa neKanzuru yeHarare yakaburitsa humbowo hwekuti manyoka aya haasi ekorera kana kuti typhoid muvanhu 50 vakaongororwa kumakiriniki eKanzuru ekuGlenview, Glenora neBudiriro. Studio 7 haina kukwanisa kubata mukuru anoona nezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rehutano, Dr. Posha Manangazira, kuti tinzwe zviri kuitika muzvipatara zvehurumende maererano nezvirwere zvemanyoka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.
Munhau dzemitambo. Vateveri wemutambo wenhabvu munyika vanoti vari kuda shanduko matambiro echikwata chavo chenhabvu chemaWarriors apo chiri kupinda munhandare neSomalia mangwana mumutambo we-2022 World Cup mushure mekushoresa zita renyika kwenguva yakareba. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chakanyadzisa kuma-2019 Africa Cup of Nations, apo chakadamburwa 4-0 neDemocratic Republic of Congo, ndokuisira zvekare zita renyika mumadhaka, apo chakarohwa 1-0 neSomalia, iyo iri pasi pasi muurongwa hwenhabvu pasi rese hwesangano reFIFA mumutambo wavo we-2022 World Cup. Izvi zvakapa Somalia kukunda kwayo kwekutanga mumitambo 31 chete mushure mekurohwa mumitambo 11 nekuita mangange mumitambo 13 kubvira muna 1984 apo Somalia yacho yakatanga kutamba nedzimwe nyika. Izvi hazvisi kufadza vateveri vechikwata ichi, kusanganisira vaOliver Musongoro, avo vanoti maWarriors anofanira kusandura maitiro avo apo vari kusangana zvekare neSomalia, asi iko zvino kwete kuJibuti asi muNational Sports Stadium.
Ndinoda kuti vagadzirise mamistakes avo setimu yavakambotamba nayo kuti vamboti bisawo musodzi yati kuchemawo kuti tatakapejawo sevanhu vemanopeja mabhora akatakatodyiwawo mari yatakaisira paZimbabwe. Tikumbura kuti vagadziriswe papati wino.
Mutambo uyu waifanira kutambirwa kubhabha Field Stadium kubhulawa nezuro, asi kwazvino wave muNational Sports Stadium mangwana, zvichitevera chikumbiro cheSomalia kuti yaive isingakwanise kusvika muZimbabwe paine nguva nemhaka yemafambiro edzindege. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaWilliam Mahoko vanoti vari kutya kuti maWarriors angangorohwa zvekare sezvo vasisina chivimbo nechikwata ichi kubvira pachakadzoka kubva kumafinari e-2019 Africa Cup of Nations ayo akaitirwa kuEgypt. Asi muteveri wechikwata cheHarare City vaMaka B Makamure vanoti havasi kuona Zimbabwe ichinetseka kurova Somalia, vachitiwo maWarriors achakanda zvibodzwa zvitatu.
Zimbabwe vakomana vachaita pressure vachatamba vanoona 3-1. Zvive zvakanaka kuti tikaonawo 3-1 hatingadyiwechi game ratakadii tangunozva, asi tinotarisa kuti mazi Zimbabwe inohwina.
Mumwe muteveri wemaWarriors muzvare Tendekai Musabayana vanoti semaonero avo maWarriors ari kurakasha Somalia nekuenderera mberi nema kwikwi aya.
Izvozvo kurohwa neSomalia 1-0 zvaitova nhoroondwe. Chatatasana nacho izvozvo ndechekuti tiri kutozoirova nezvibodzo zvakawandisa tobva tanyatsopfuurira mberi zvakanaka.
Murairidzi wemaWarriors Joy Antifas achevedza mutambi Ovid Karuru kuwedzera pavatambi vaakaenda navo kuJibuti, aine tarisiro yekuti Karuru achakwanisa kusandura mafambiro ezvinhu. Zimbabwe ikakunda mumutambo uyu inobudirira kupinda munguwani yemubatanidzwa yemumagungano ezvikwata zvicharwira nzvimbo shanu dzekumirira Africa kuma2022 World Cup. Zimbabwe haina kukwanisa kutamba makundano e-2018 World Cup mushure mekudzingwa mumakwikwi aya neveFIFA mushure mekunge ZIFA yatadza kubhadhara. Aibvove murayiridzi wemaWarriors Valinos uyo akaendesa nyaya yake kusangano rinotungamira nhabvu pasi rese iri. Zvichakadaro, chikwata cheFC Platinum chadzokera pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League mushure mekurova Heretos 2-0 mumutambo waifarira kuve wakatambwa kare asi ukambomiswa nekuti FC Platinum yaitamba mumakwikwi eCAF Champions League. Izvapinza FC Platinum mapoints makumi matatu nemapfumbamwe yakaenzana mapoints neZPC Kariba, asi maPure Platinum Boys aenda pamusoro mushure mekunwisa zvibodzwa zvakawandisa. Asi Black Rhinos iyo yakarova Triangle 2-1 mumutambo waive wakasarirawo zvekare yaramba iri pachinzvimbo chechishanu pasi peFC Platinum, ZPC Kariba, Chicken Inn neCapes United. Chicken Inn nemakepekepe dzine mapoints makumi matatu nemasere. Rhinos yakasiwa nemapoints maviri chete neFC Platinum. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezveurongwa hwekuti mutumbi wevaimbi wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe udzoswe kumusha uye kusajekeswa kwekuti vacharadzikwa kupi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mhuri yevaimbwa yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ichitungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi yasimuka nasi mangwanani yakananga ku Singapore kunotora mutumbi wavo uyo unotarisirwa munyika nemusi wechitatu. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza misha mumhirizhonga yekusouth Africa zvochema-chema kuti hazvisi kubatsirwa nemuzinda wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.